I really don't know. I wasn't there. I don't know what happened.
Ndambonzwa kuziva Sekeramaindo vanga vakamirira ZANU PF.
I don't know. I haven't spoken to him.
Zeki akazivisa last week kuti yabvisa vanhu vanosvika 345,000 vakashaya kubva pavoters roll uye vanhu about 60,000 vanyoresa kusvika pari zvino. Saka dada kunzwa kuti bato renyimimo reZANU PF rinoti ine development. Chiona kuti vazhinji vanga vachingochema kuti voters roll yakasviba.
Tinofara zvikuru nezvakataurwa neZeki. Zvinhu zvakakodzera izvozvo kuti vagadzirise voters roll. Kusava navanhu vanonyunyuta. Kana tichienda kumaelection toda kuinda takafara takagutsikana kuti zvinhu zvese zvaitwa nenzira kwayo. Saka tinofara zvikuru nezvakaitwa neZeki. Uye tinofarawo futi kuti kuna vanhu vati wandei vakanyoresa kuva mavoters. Saka zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo kutende vanhu vedu veZimbabwe vaenda kunoregista tigonovhota zvakakwana tigogutsikana neoutcome inenge yavapo.
Tinonzwawo zvakare kuti pane vamwewo vemapato vari kunzi vanga vachinyoresawo nhengo dzavo munzvimbo dzakasiyana siyana. VMDC vanenge vachitiwo ZANU PF iri kunyoresa nhengo dzayo. Taonawo nhasi Herald iri kuti veZANU PF vari kuti VMDC vari kunyoresa nhengo dzavo zviri kunze kwemutemo kudunhu reMashonaland East. Mapato ane mukana here wekuti anga achiita izvo?
No, hafaniri. Mapato isu tinofanira kungokurudzira vanhu vedu kuti vaende kundoregista as voters. But hatifaniri kuti tinge tichinyoresa isu pachedu. Hazvisiri pamutemo nokuti tine register general inova inoregista vanhu kuti vavhote. Saka isu tinogareja vanhu vedu kuti vaende kunoregista kwaregister of voters. Ndo zvinenge zviri important. Asi kuzoti isu samapato tinge tichinyoresa vanhu. Ndinofunga zvinenge zviri kunze kwomutemo.